Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 22, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika inonzwikwa mudare reConstitutional Court. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzopa maonero adzo nyaya iri mudare reConcord. Zimbabwe Council of Churches yokurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa runyararo zvisinei nezvichaturwa nedare reConstitutional Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yatanga kunzwikwa mudare reConstitutional Court nhasi. Magweta emutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa aswera achikweshana pfungwa nemagweta ari kumirira mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi aswera ari mudare iri. Thomas, ungatiudzewo here kuti ndezvipi zvakakosha zvataurwa nemagweta avachamisa?
Magweta avachamisa ataura iwo kuti sarudzo dzakaitwa musi wa30 chikunguru hadzina kufambiswa zvakanaka. Sarudzo idzi dzakapirirwa zvemhando yepamusorosoro. Vataura vakati ivo pane mapolice station, nzvimbo dzaivhoterwa, dzakanga dzichibuda maresults akafanana dzinokwana kuita idzo 10 nenhanhatu kana kuti 16. Zvevachireva ivo kuti maresults aibuda kunzvimbo idzodzo anga akafanana kwese, nemamwe arespoils anga angofanana munzvimbo idzodzo. Zvavati izvo hazvisiri izvo zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena. Vataurawo zvakare vakati ZEC, inova commission inoona nezvesarudzo, yakachinja maresults ivo vasati vakwira kudare, ikazochinja zvakare kaviri nyaya kwidzwa kudare. Zvinoratidza izvo kuti ZEC haina upo, haina chokwadi chekuti zvakabuda musarudzo ndezvipi. Saka naizvozvo sarudzo zvakabuda musarudzo zvinofanira kusendekwa parutivi. Magweta ava Munangagwa apindirawo zvakare achiti magweta avachamisa haana kuunza upo hwakakwana hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Vachiti ivo havana kuuya nemaV11 forms aisainwa nevamiriri vemapato ose painge papedzwa kuvhotwa. Zvinoratidza izvo kuti magweta avachamisa haana umbo hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakapirirwa. Gweta ranga richimirira komisheni inoona nezvesarudzo yatiwo zvakare chimwe chinoita kuti sarudzo idzi dzinzi dziri pachokwadi inyaya yekuti ivo sekomisheni ndivo vane magwaro anoratidza zvakabuda musarudzo. Vachamisa havana kuunza umbo kana kuti havana kukumbirawo zvakare kuti paverengwe mavhoti pakare sezvinodiwa pamutemo, kuti vanofanira kuti mavhoti aya averengwe mukati memaawa 48 kana vasiri kugutsikana nezvinenge zvabuda musarudzo.
Thomas, taonawo vaimbove komishina weZEC amai Rita Makarao vachibvunza mubvunzo yakasimba zvikuru. Zvii zvawabata pane zvavanga vachibvunza?
amai makarao vanga vachibvunza mibvunzo yakaomarara kune vose vanga vari mudare vachimirira vamunangagwa pamwe nevanga vachimirira vachamisa zvandikati zvandaona zvikuru ndezvekuti amai makarao munhu ari kutevedzera mutemo unobata nyaya dzesarudzo vakamira pachokwadi hongu vamwe vanga vachitiwo amai makarao vanogona kunge vari munhu ane kudivira akarerekera sezvo vakambenge vari pachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo asi mibvunzo yavanga vachibvunza yanga iri mibvunzo yakanangana nekuti chokwadi chinge chichitaurwa mudare
tikatarisawo Thomas vatongi vese pamwe chete vedare iri vari kubata sei nyaya iyi
vatongi vedare patanga panga pachinzwikwa nyaya iyi zvikuru sei panga pachitaura gweta ravachamisa vanga vachimboedza kuvhiringa-vhiringa pavanga vachitaura nhona dzavo kudare vachida kuti vange vachitaura nenyaya dzeavari kudaidza kuti matechnical issues ayo anga achinzi mapepa aya haana kusvitswa kudare zvepamutemo asi magweta aya aramba akatsika madziro achiti akasvitsa magwaro aya zviri pamutemo sezvo akaenda kudare mukati memazuva 7 akatarwa nemutemo wenyika uye vakasvitsa mapepa aya kuna sheriff anofanira kunge achizonopa vanofanira kunge vachipindura nyaya yakanga yakwidzwa kudare
saka kubva pari zvino tichienda kumberi zvii zvaakuzoitika vanhu votarisira zvipi
pari zvino kutaura kwandiri kuita dare rapedza kunzwa nyaya iyi mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava vazivisa kuti vachatura mutongo wavo nemusi wechishanu nenguva dzatu masikati apo vachange vatarisisa zvose zvataurwa nemagweta avachamisa pamwe nemagweta ava munangagwa nemagweta ayo anga achimirira vezeki munyaya iyi
tinotenda Thomas uyu mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga achitaura ari kuconstitutional court muHarare tabatawo zvakare nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo nezvenyaya iyoyi
ndozvazvinofanira kunge zvichiitika ndozviri mubumbiro romutemo muconstitution kuti munhu anenge achipikisa zvinenge zvabuda musarudzo anopuwa mazuva manomwe ekuti aendese nyaya yakwe kuconstitutional court and constitutional court inogara pasi yagara pasi inonzwa nyaya yacho yanzwa nyaya yopa mutongo wayo hapana chatinganyaya kuridha politically bari chatinomutarisa ndechekuti makotsa aya anombogara munyika yakaita sei vanokwanisa kunzwa nyaya yavo yese vonzwa nyaya ya us asi vanozoshandisika nomutongo unenge wabuda nokuti muzvidzidzo zvatinoita zvepamusorosoro zvemari regime dzakafanana nezimbabwegata anonzi macompetitive electoral authoritarian regimes pane zvinhu zvina zvinokepchiwa nevatongi kuti utongi hwavo hurambe hwaripo chokutanga vanokepcha makotsi chechipiri vanokepcha media chechitatu vanokepcha electoral field chechina vanokepcha the legislature so vanoisa zvese zvemademocratic process zvine zviripo asi competition inenge ichiitwa muelection necompetition inenge ichiitwa mujudiciary inenge iri unfair and unfree
saka tinogona here kuti tikati titarise kumashure utongi hwava Mugabe nepatave iko zvino muutongi hwava Munangagwa uhu hapana chati chachinja here pamaererano nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo ezvenyika
hatakangochinja ndechekuti vamugabe vakabviswa pakaya vamunangagwa asi in terms of political culture yomunyika haisati yabva ndosaka muchiona vanhu kwana mutoko vari kupisirwa dzimba kuti vanga vari agent wemudc ndosaka muchiona kunyanya-nyanya basa remauto munyaya dzezvematongerwo enyika harina kusiyana vabvisa vamugabe muna November vachinyepa kuti kwai zvanga zviri zvido zvevanhu ende patiwo nedambudziko kuti imbo ambori kutonga ndivamunangagwa here ika kuti ndivachiwenga
kureva here Dr. Ruhanya vanhu vanogona kuteerera mafambisirwo enyaya kusvika ipere asi pozobuda zvisiri kutarisirwa nevazhinji.
Inini maonero angu ndokuti court case iri kuitika zvayo asi mutongo utoripo. Mutongo ndokuti vamunangagwa vanonzi ndivo president. Handioni kuti tasvika isusu senyika padanho rokuti matare edu angava nesimba rokuti mutungamiri wenyika asarudzwa. Wedza zvakanaka kana zvakashata asi asarudzwa.
Tapetsera tichinzwa kuna munyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vanga vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa.
Kubvira pakatanga kukwikwidza bato rinopikisa reMDC musarudzo mugore ra2000 panogara pachiitwa makakatanwa ezvinobuda musarudzo, asi aka ndeke kutanga dare repamusorosoro richigara kuti ritonge nyaya yakadai. Mudzidzisi muzvidzidzo zverunyararo nebudiriro pachimwe chikoro chepamusorosoro munyika vaDidmas Dewa vanoti nyika yasvika pachinhano chayasvika nekuda kwenhoroondo yekusagutsikana kwemapato anopikisa nemabatirwo anoitwa sarudzo munyika.
Akasike kutanganya dzima elections muZimbabwe dzichienda kudare guru repamusoro, vatsvangirai vakasvika pakufa vaine nyaya yakapinda mudare guru muna 2017 yamaelections angaitwa 2018, uyezve maelections ekumashure kwese akanga achingokondestiwa vachingoendesana kudare repamusoro, saka hachisi chinhu chitsva. Tine constitution itsva yemuna 2018 yakagadzirwa nemapato ari paGNU ari pamuhurumende yemubatanidzwa. Constitution iyoyo inoda kuratidza kuti zvemaelections zvava kuchizopinda mudare guru, iye zvine mahours adzinofanira kunge kana mazuva anofanira kunge nyaya ichinzwika, saka izvozvo zvedare guru neconstitution itsva zvinhu zvinopawo kuti nyaya iratidze kuti ine kamwe kakusiyana nezvakanga zvichimboitika kare.
Mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa, vatsigiri vavo pamwe nevamwewo vanhu vanoti kupikisa kuri kuita vachamisa ndekwenhando, vachiti vanofanirwa kutambira kukunda kwavaMnangagwa. Asi vaDewa vanoti kana pakatariswa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC pachayo yakatobvuma kuti yakakanganisa kuverengedza zvimwe zvakabuda musarudzo, zvinoreva kuti nyaya yavachamisa haizi yenhando.
ZEC kekutanga muhistory yemaelections muno muZimbabwe yaburitsawo zvakabuda musarudzo mafigures akasiyana kaviri. Iwo mafigures akabuda pekutanga 50.8 50.7 50.5 ari kungonzi ari kuramba achibuda achichinja, zvinogona kurevawo kuti pane nyaya panyaya dzamaelections.
Gweta uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo mukupikisa kwavo vachamisa vane zvikumbiro zvavakadoma zvinosanganisira kuti ivo vanzi ndivo vakakunda musarudzo, dare reConstitutional Court rine masimba ekuita kuti sarudzo dzitangwe patsva.
Dare redzimhosva rine masimba iwayo ekuti rinogona kutaura kuti vaMnangagwa vanga vachinzi ndivo vakahwina zvishomashoma musarudzo, havasi ivo vakahwina, kana kutaura kuti vachamisa ndivo vakahwina, kana kutaura kuti sarudzo ngadzitangidzwe kana kuti ngakuendwe kune inonzi runoff election inofanira kuita musi wa8 September.
Asi vaMavhinga vanoti dare reConstitutional Court rine masimba ekuti riite kuti ZEC iongororwe zvakasimba pamafambisiro aichaita sarudzo kana zvikanzi dziitwe zvekare.
Dambudziko guru rinofanira kuti ritaurwe zvakare nedare redzimhosva nderekuti sarudzo idzodzo dzichaitwa sei kana paine kugunun'una pamusoro pemashandiro kana mabatirwo ebasa neZEC inotungamirwa namai Priscilla Chigumba. Dare rine masimba iwayo ekutaura kuti zvichida ZEC mamirira yakaita iko zvino ngaibvanganyurwe kana kuti utungamiri ngaubiswe kuiswe humwe, hazvizivikanwi kuti mutongo wacho unenge wakadii, asi mutongo unenge wapuwa nedare ndiwo unenge uri mutongo wekupedzisira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaLloyd Kuvea vanotiwo sachigaro kana mamwe makomishina eZEC anogona kunzi vabve pazvinzvimbo zvavo mushure mekunge kwaitwa dare retribunal rinenge raita ongororo inoratidza kuti vanhu ava havazi kuita mabasa avo nemazvo. Dare reConstitutional Court ndiro dare repamusorosoro kupfuura mamwe ose munyika, zvichireva kuti zvinenge zvaturwa mudare iri hazvikwanise kuzopikiswa zvekare. Zeki akati vamunangagwa vakange vakunda musarudzo mushure mekuwana zvikamu 50.8% zvemavhoti, uko vachamisa vachinzi vakanga vawana zvikamu 44.3%. Asi pakapinda nyaya iyi mudare, Zeki akadzikisa zvikamu zvakawanikwa navamunangagwa kusvika pa 50.59%, uko vachamisa vakanzi vakanga vawana zvikamu 44.39%. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tinotenda kuna Taurai Shava, mutori wedu wenhau, anga achitipa nhoroondo yezvakaitika kuti zvinhu zvizosvika mudare reConstitutional Court nhasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru aiona nezveurongwa hwekutsvagira rutsigiro mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaPaul Manafort vawanikwa vaine mhosva panyaya sere dzine chekuita nemari yemitero pamwe nekuwana mari yekumabhanga zvisiri pamwero. VaManafort vakatarisana nekugara mujere kwemakore akawanda. Nhasi zvakare vaimbove gweta ravaTrump vaMichael Cohen vabvuma kuti vakapara mhosva sere dzinosanganisira kutyora mitemo ine chekuita nemari dzekutsvagisa rutsigiro munguva yesarudzo. VaCohen vaudza mutongi wedare kuti vakapa mari kuvakadzi vaviri paine chinangwa chekuti sarudzo dzibude zvakanaka. VaCohen havana kudoma vaTrump nezita. Asi VaCohen vakatarisana nekugara mujere kwemakore mashanu. Imwe onyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, vaFrancis Musoni avo vanodzidzisa paUniversity of Kentucky muno muAmerica vanoti danho ratorwa nemuzinda weAmerica rekuyambira zvizvarwa zvayo pamusoro pemhirizhonga ingangoitika muHarare chinhu chinotarisirwa kuitwa nenyika dzakawanda. VaMusoni vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti shuviro yavo ndeyekuti mutongo uchabuda mudare ubatsire mukugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi.
Simone Randinoita, idanho rakanaka ratorwa neembassy yeAmerica iri kuHarare kuti vaise information iyoyo vatumire chiziviso ichocho kuvanhu venyika ino yeAmerica vari kuZimbabwe kuti vazive uye kuti vangwarire pakufamba. Izvi zviri maringe zvinoenderana nechimwe chiziviso chakafanana naichocho chakapiwawo nedanho remapurisa ekuZimbabwe richiudzawo zvizvarwa nevagari vemuZimbabwe kunyanya vemuguta reHarare kuti vangochenjerera kufamba takanangana nezviri kuitika maererano nezviri kumatare panyaya dzisarudzo yakabva kuitwa iyo iri kupikiswa kumatare vachingotarisira futi kuti sezvo paine makwikwi akadai vanhu vanogona kunge vachizokwanisa kuzoita hasha pakazopedzisira poita vanoratidza vozopedzisira pozoita mhirizhonga saka ndinoona sekuti chiziviso ichocho chakanaka chaizvo kuti chipiwe
imi sezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika muri kuteedzera here zviri kuitika panyaya iri mudare reconstitutional court
vazhinji vedu sekuzva kwandinoita mazimbabwens anogara muamerica vari kutevedza chaizvo zviri kuitika kumusha netarisiro yekuti kufamba kwazviri kuita zvinhu zvichavafambira zvakanaka ini hangu semunhuwo anga ariko kumusha panguva yesarudzo ichangopfuura nditori nekunyatsoda kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei saka ndiri kuzvitevedza chaizvo tisingagotauri pakuti chete toda kunzwisisa kuti makwikwi aya ari mumatare achafamba sei chakanyanya kukosha kuti tizive ndechekuti aya makwikwi ari mumatare ane zvakawanda zvaanoreva maererano nekuti nyika yezimbabwe iri kuendepi tichitarisa kwatiri kubva pamakore vanodaidzira kana kuti makumi mairi apfuura panyanya kukwidzana hurumende zanupf nebato remdc pane makwikwi akapfuura akasumudza tarisiro dzevanhu nenzira dzakawanda saka iyi yanyanya nekuti vanhu vazhinji vanga vachitarisira after tapfuura nezvakaitika muna november wegore rapera ukakubudiswa wakaitwa wamugabe vamunangagwa vachipinda vachisapotwawo neveruzhinji rwezimbabwe nemauto vanhu vane zvakawanda zvavaitarisira zvimwe zvacho zvizhinji hazvina kunge zvabuda and patava iko zvinei ndepekuti vanhu vakuda kuona kuti zvino tava kuendepi nesuwo isusu tiri kuno kudhiaspora tinoda kuti tinyatsoziva kuti tichaendepi and chatangonyanya kutarisa ndiyo nyaya iri kumatare iyoyi nokuti sekuzva kwandinoita the decision yedare ririko nhasi iri will be final zvoreva kuti haripikiswi chavanenge vataura ivo vachief justice vamalava ndizvo zvinototi zvitevedzwe saka isusu tinotonyanya kuda kunyatsoziva kuti zviri kufamba sei nokuti zvine chekuita neupenyu hwedu wose vanhu vari kuno kudhiaspora
muzvinafundo Francis Musoni vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuUniversity of Kentucky muno muAmerica. Zimbabwe Council of Churches ZCC iri kukurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa kutaurirana pamwe nerunyararo zvisinei nezvichaturwa nedare reconstitutional court panyaya iri mudare nhasi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Mutata vati nyaya iri kukonkoti yakakosha zvikuru asi vati kana dare rapedza basa raro basa guru nderekukurudzira runyararo nekubatana munyika. Vamutata vati nekusagutsikana kuri munyika zvakakosha kugadzirisa ukama hwakaputsika.
Tinoda kuti kana nyaya dzese dzichinge dzapera nyika yese igare pamwe chete kuti gadzirise nyaya yeukama hwedu hwakaputsika kubva kumhuri kubva kumacommunities kumabato ematundiko enyika uyezve nenyika yese nokuzara kwayo ndinofunga tinofanira kuti gadzirise zvose zvakakanganisika nechekare kusagutsikana kuriko panguva iyo ino nezvatinoshuvira tese takatarisa kumberi izvozvo zvinofanira kuti tigare pasi titaure pamusoro pazvo.
ZCC inotiwo kutevedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kwakakoshawo zvikuru mukuunza runyararo. Vamutata vati bumbiro rinofanirwa kutevedzwa uye mitemo yogadziriswa kusadzisa zviri mubumbiro.
Tinofanira kuti titarise pamusoro penyaya yekuti bumbiro remutemo wedu ringawana sei makumbo ekuti ritsike rifambe mukati menyika mitemo yenyika yedu ive nesimba rokugadzirisa kuzvidzana kwatinoita sevanhu veZimbabwe. Nyaya yeconstitutionalism neconstitutionality zvinge zvine nzvimbo mukati mekuvaka ukama hwedu.
Vamutata vatiwo semakereke vanokurudzirawo kuvandudzwa kweupfumi hwenyika kuitira kuti varombo vawanewo chauviri uye kuti vechidiki vawanewo upfumi.
Nyaya yechitatu inyaya yekuti upfumi hwenyika hungavandudzwa sei zvikuru huve upfumi huchabatsira kuti vari pasi vakwidzwe kumusoro uyezve kuti vasina vawane uyezve tisingakanganisi itarisiro yewe chiniki wanenga wakati ashtawa kutuwa wane urumi wa upanera mangwa na rawa.
Monika mune kusawirira na shukuru shichitele la mabatiru waka etu kwa sarudzo ne Zimbabwe Electoral Commission uko kwa kapa kutikupoka na kwa shakabuda msarudzo kupetisire kwa pinda mukonkot. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munyaya dzemitambo chikwata cheengezi Platinum Stars chamuka chipepenenga ndokukanda zvibodzwa zvishanu nekudimbura utungamiri we FC Platinum pamusoro petafura ye Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, anotipa nyaya iyi.
Kumaruwa emondoro ngezi hakusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge ngezi Platinum Stars yamuka chibebenenga ndokukunda Shabani Mine 5-1 mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. Kukunda uku kwavabatsira kudimbura utungamiri weFC Platinum kusvika pamapoints maviri chete mushure mekunge kugona kunenge kudada yatatarika ndokudamburwa 1-0 neHarare City. Izvi zvasiya madamburo zvekare achitungamira zvikwata zvese pazvibodzwa sezvo vave pazvibodzwa makumi mana nechimwe chete kudarika FC Platinum iyo yakanda zvibodzwa makumi matatu nematatu pari zvino. Ngezi Platinum Stars yasiya Chicken Inn iyo iri kutevera nemapoints gumi. Murairidzi wavo Tonderai Ndiraya achiti iye chinangwa chavo ndechekuramba vachifamba kusvikira vasvika pavari kuda pakutora mukombe.
Tinoda kuramba tichingoenda mberi, tichiramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi Dynamos yaramba kusimuka kubva pachinhano chegumi mushure mekuita mangange 0-0 neyadha. Panguva iyo vanga vachitarisirwa kuramba vachikunda mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 sondo rapera. Izvi hazvisi kufadza vateveri veDimbare, panguva iyo vatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby neCapes United muRufaro Stadium nesondo. Mimwe mitambo yapera seizvi: Blauwe Chiefs 3 Mutare City Rovers 2, Chapungu 1 Black Rhinos 0, ZPC Kariba 1 Nichrat 1, Blauwe City 0 Herentals 1. FC Platinum nengezi Platinum Stars dziri kusimudzira zvekare hondo yavo yekurwira mukombe mukupera kwesvondo apo makundano aya ari kupinda muvhiki remakumi maviri nemana remwaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya iri mudare reConstitutional Court. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika inonzwikwa mudare reConstitutional Court. Nyanzve munyaya dzematongerwo enyika dzopa maonero adzo nyaya iri mudare reConcord. Zimbabwe Council of Churches yokurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa runyararo zvisinei nezvichaturwa nedare reConstitutional Court. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa che isiNdebele.
Soko isika tisenda ba.